Vashandi vemumabhanga ava vanga vachinyuta nekudzingwa kwemumwe mushandi wechidzimai nebhanga reStanbic, amai Verity Mutsamwira. Amai Mutsamwira vaitungamirira sangano revashandi vekuStanbic. Zimbabwe inoti ndivo vaive mukadzi wekutanga kumirira vashandi vebhanga. Vachitaura neStudio 7 apo vanga vachiratidzira amai Bernice Maluleke, avo vanoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi muZimbabwe, vati nhengo dzavo dziri kunyunyuta zvikuru nekumbunyikidzwa kunoitwa kodzero dzemadzimai kubhanga reStanbic. Amai Maluleke vanoti amai Mutsamwira vakadzingwa nekuda kwekuti vaimirira kodzero dzevashandi.
Zvatisunda kuti tiratidzire inyaya yekuti munhukadzi ari kushungurudzwa. Tine nyaya yemusikana anonzi Verity Mutsamwira. Verity Mutsamwira akajoina workers, she was the chairperson of the workers committee. Saka izvozvo kuti ave workers chairperson chete izvozvozvo as a woman kwankuri kekutanga mubanking sector, ndokubva vamushungurudza vakamuti vari kumutransfera kuenda kuNgezi. Apo akavaudza kuti iye murume wake anorwara hakwanise kuenda kuNgezi, ndokubva vaenda kukoti akanodzoswa kubasa zvekare. But paakadzoswa kubasa vakamurambidza kuti auye mubhengi, vaimubhadhara ari kumba. Pakangouya judgment yeye July 17 ndokubva vatora mukana iwowo ndokumubva vamudzinga zvachose nenyaya yekuti chete anga aita chairperson, mukadzi wekutanga kuita chairperson wevashandi mubhengi.
Imwe nhengo yeZimbabwe Muzvare Rumbidzai Choto vati kutsikirirwa kwevanhukadzi pamabasa ndozviri kukonzera kuti vanhukadzi vasawana zvigaro zvepamusoro mumapazi akasiyana-siyana munyika. Muzvare Choto vayambirawo bhanga reStanbic vachiti rikasagadzirisa mabatiro ariri kuita vanhukadzi, sangano ravo richaramba richiratidzira.
Isu pano semadzimai eZimbabwe tiri kuuya tichiita demonstrate kuvictimizwa kwakaitwa Comrade Verity Mutsamwira, avo vanga vari chairperson weworkers committee yepaStanbic, vari zvakare the first female vice president weZimbabwe. Isu semadzimai tiri kuti pasi neudzvanyiriri wemadzimai, varume ngavationewo sevanhu, maemployers ngavationewo sevanhu. Vakatidzvanyirira tiri vana vadiki, hapana kwatinoenda. Ndosaka kumusoro kuma very top positions kusina madzimai nekuti hatisi kupiwa kodzero dzedu. 50-50 representation. Tirikuda kuti pakomiti yese yaitwa madzimai anga aripo zvakafanana nevanhurume. Saka StanBic chibhengi charatidza kuti hachina madzimai pamoyo, hachirespekte kodzero dzemadzimai muno muZimbabwe. Ndosaka taungana pano isu semadzimai, hatineti, tiri kuenderera mberi.
Mutungamiriri weZimbabwe vaFarai Katande vati vanoda kuti bhanga reStanbic ridzosera mai Mutsamwira pabasa. Vakatande vapomerawo bhanga iri mhosva yekuramba vachidzvinyirira vashandi, vakati zvinofanirwa kuchinja sezvo nyika yakasununguka.
Nekuti mushandi uyu akadzingwa zvisiri pamutemo, anofanira kudzorerwa pabasa, uye bhengi rinofanira kukoshesa kodzero dzavashandi, zvichinyanya kodzero dzamadzimai. Haichisiri nguva yekuti madzimai anoramba achitsikirirwa, madzimai anoramba achioneswa nhamo. Yanguva yekuti madzimai achisunungurwa. Ndokusaka muri kuona ungano iri pano nhasi yakati wandei, madzimai wauya vakawanda vachirakidza simba ravo kuti hatichadi zveyatingati nechirungu colonial hangover ichiri mubhengiri. Vachiri mukurarama nguva dzekare, nguva dzeunzvinyiriri hwekutonga hwekudhara hweSouth Africa, kuSouth Africa kunova kune muzinda mukuru webhengiri kana colonialism yemuno yeRhodesia yaIan Smith. Tiri kuti izvozvo zvakapfuura, hatizvitarisiri munyika yakasununguka.
Vamwe vashandi vebhanga iri varamba kudomwa nemazita, vati utungamiriri hwebhanga iri hauremekedzi vanhukadzi, uye vanotsikirira vanhu kadzi kuti vasawana utungamiriri kana kusumukira pabasa ravo. Nhengo dzeZimbabwe idzi dzakatozoenda kumataredzi mhosva kuti vapiwe mvumo yekuratidzira mushure mekunge mapurisa avarambidza. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rebhanga iri sezvo vakuru vebhanga iri vanga vasiri mumahofisi avo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.